Nyore anoona nezvesara dzomTCCC mumasvingo vagoti madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti bato reZANU-PF raishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu richishandisa bazi refazi.
Kuti anyorwa zita rake ozoredzwa kunofotera paya paya. Saka ndinoona kuti ndo chinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavote mavhotera vakaita. I can sum up ndichiti vakaita harvest from fear.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vapepuka chivo vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo.
Izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa TCCC kuhwina. Manyepo ayo. Fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti TCCC ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChiredzi Central kwabudiswa zvabuda musarudzo nezeki vari kufadzwa makumire veTCCC avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru.
Ruzhinji rweChiredzi rwakasarudzwa kuti ndinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reparamende. Saka ndinotenda zvikuru mukana wandapuwawo neChiredzi. Zvisingarevi kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchishanda navanhu zvakanaka ndichisimudzira musha wedu weChiredzi. Donzvo redu guru ndokuti Chiredzi isimukire, Chiredzi ive nzvimbo inoratidzika, Chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura.
Vamakumire vakunda vanga vachivateverera veZANU-PF vaFrancis Moyo. Nengo yeZANU-PF vasengerai Manyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10. Ukuo TCCC yakunda mumawadhi mapfumbamwe, ZANU-PF katora rimwe chete mudhorobha remasvingo.
Ndinofara chose masikati ano nokuti ndikufara zvisingamboiti zvona nhasi kana pana munhu akabuza munhu ari kufara ndini. Nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela. Ndidzosera zvinoreva kuti vane chivimbo neni kuti ndinokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservice dzirivari mukuta nyaya dzemarodzi.
Zvabuda musarudzo mune mamwe matunhu zvange zvisati zvaburiswa pataenda kumhepo. Nakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.